Mariba bado kutenda, tenda. Patino shaya, patino wana. Patino wabata, patino muka. Patino chema, patino faka.
Panema gururu panu. Panema gururu panu. Apana zururu panu. Paziri jidururu panu. Manje patika zikundura panu. Panema gururu panu. Panema gururu panu. Apana zururu panu. Paziri jidururu panu. Manje patika zikundura panu. Avadi kuona werudzi rwavo akupenya sechitaitai. Usava negodo, usava nepressure, zvako zvinoita mbai mbai. Zvinoda kutenda neminamato usazvinyepere wewailai. Havana muchovha, havana deni, havanezve pamasaisai. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwe September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati. Pane magururu panu. Pane magururu panu. Yeah. Apana zururu panu. Paziri chitururu panu. Pane magururu panu. Pane magururu panu. Apana zururu panu. Paziri chitururu panu. Kulo. Iwe. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwa September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwa September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati. Ndeve mere mere havadi mururu chero ziyara tichururu. Vanoda kukuona uchiherereka mumugwagwa segunduru. Manjo pano paita zvisigondora munapo ndinovazondora. Vanokutambidza sando asi havakupe mapondo. Chiri mumoyo chiri muninga wangu wandizidinga. Kuvika urombe kushandira chingwa mangwana ndizovambinga. Mukombe ndasenga chingwa ndatenga ndatenda samatenga. Tinovapurura tinovaundura tinovakurura kurura. Pane makororo pano.
Pane makororo pano. Havana zururu panu. Paziri chitururu panu. Pane magururu panu. Pane magururu panu. Havana zururu panu. Paziri chitururu panu. Asi pasvika zigunura panu.